manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitetenyura tiri muWashington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Tinosangana zvakare manheru anhasi uri musi wemugovera mbudzi 7 2020 makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Ray Choto ndiri muWashington DC. Ndichiti hezvinei zviri muchirongwa chedu chanhasi. Vanhu vaviri vakafa nechirwere cheCovid-19 nezuro. Izvo zvakasvitsa vanhu vafa nechirwere ichi muZimbabwe pamazana maviri nemakumi mashanu. Mutungamiri weMDC Alliance vaNelson Chamisa vanotaura parufu rwenhengo yebato ravo vaKennedy Dina. Mumwe murume akarohwa zvakaipisisa paprazira waPhilip Chiangwa nemusi wechina ashaya nhasi.
Sarudzo iriko kuno kuPennsylvania yakakosha zvakanyanya kuna vaBiden nekuti vaBiden vakangobata Pennsylvania vanenge vatokunda sarudzo endi vanenge vatogara paposi nekuti is the president elect. Kuna vaTrump yakakosha zvakanyanya kukosha kwacho kwakatonyanyisisa kubva pana vaBiden. Nekuti Pennsylvania vanofana kuti vato iwina chete kuti vahwidi kuti vadzokere papozini yavo yavainayo uye mamwe mastate ese asara vanofanira zvekuwina.
America isati yazivisa akunda musarudzo yemutungamiri wenyika pakati pava Donald Trump nava Joe Biden. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno ku Studio 7 iri muWashington DC. Vanhu vaviri vakafa nechirwere cheCovid-19 nezuro. Izvo zvakasvitsa vanhu vafa nechirwere ichi muZimbabwe pamazana maviri nemakumi mashanu. Richizivisawo zvarakawana nezuro, bazi rezveutano rakatiwo vanhu makumi maviri nevanomwe vakabatwa nechirwere ichi nezuro wakare. Izvo zvakasvitsa uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere ichi munyika mose pazviuru zvisere nemazana mana ane makumi manomwe nemumwe chete kana kuti 8,471. Vose vanhu vakabatwa nechirwere ichi nezuro wakare vanhu vagara vari munyika. Vanhu vasere vanonzi vakapora kubva kuchirwere ichi nezuro wakare. Izvo zvakasvitsa uwandu hwevanhu vapora pazviuru zvinomwe nemazana mapfumbamwe nemakumi masere nevatatu kana kuti 7,983. Vanhu vachiri kurwara nechirwere ichi munyika vava mazana maviri nemakumi matatu nevasere. Uwandu hwatazivisa uhu unogona kukwira nhasi manheru apo hurumende ichazivisa zvayawana nhasi. Pasi rose vanhu vabatwa nechirwere ichi vadarika mamiriyoni makumi mana nemapfumbamwe nezviuru mazana masere kana kuti vadarika 49,800,000 uye vafa pasi rose vadarikawo miriyoni imwe chete nezviuru mazana maviri nemakumi mashanu kana kuti 1,250,000. Mumwe wevanhu vanochengetedza papurazira waPhilip Chiangwa Recitrus Farm riri pedyo nechinoi afa nhasi mangwanani mushure mekurohwa zvakaipisisa nemusi wechina nevagari vari kubviswa papurazi iri. Nunurai Jena anoti panyaya inotevera.
Vachauchera-chera ava vaishandira kambani yeNational Eye Security iyo inochengetedza purazi ravaChiangwa vafa nhasi mushure mekurohwa nevamwe vevanhu vari kubviswa papurazi iri vachinzi vagere zvisiri pamutemo. Vachitsanangura zvakaitika, mukuru wekambani yeNational Eye Security vaLloyd Bahera vati pane mutongo wedare wakapuwa wekuti vanhu ava vabve papurazi iri. Asi vati vanhu vakabviswa avo vari kugara mumakomo akapoteredza purazi iri vakauya vachiimba nziyo dzehondo vachida kudzoka papurazi mushure mekunge vabviswa nemapurisa. Vabhahera vati mapurisa avo kusanganisira mufi vakaridza pfuti katatu mudenga asi vagari ava vakaramba vachienda kumapurisa vakavatorera pfuti ndokurova mapurisa matatu zvakaipisisa. Vachera chera ndi mumwe wevanhu vakarohwa ndokuendeswa kuchipatara chikuru chemuchinoi uko vazofa nhasi mangwanani.
Kure rema settler modern, I think it was more than 200. Vasvika padhuze ndobva vanoasvikakurwa nemi ngati kuchicha muri kudando vakuramba vachikanda matombo. Then ndobva vaitwa morning shot, I think up to 3 or 4 morning shot. Saka vanhu vakabva vatanga kuattack. Vatanga kurova saka vanhu kurova magadzi akatiza. Vavabatwa vatorwa futi vavarohwa bedzi. Zvozosiyaipa kuti achera chera ashaiki.
Vapahera vati kunyange mapurisa avo aikwanisa kupfuura vanhu ava haana kuita izvi achichira kuuraya vanhu vakawanda.
Izvo vanhu vekubaigona ndi vaine simba rokupfuura munhu wekuvapfuura kuridza firearm again, but they have to fall. Vakateedzera mutemo wekuita morning shot vanhu vanoita scare away, but they insisted vakaenda vakanotora futi and they harm.
Vachiyangwa vati vanhu ava vari kuramba kubva papurazi ravo nekuti vari kubhadharwa nevavengi vavo vezvematongerwo enyika. Vavati ndiva Last Sauramba navaSinius Makumbe.
Mumwe wacho inhengwe Central Committee, mumwe aida kuwe nhengwe ya paramende. Matambudziko aya ari kukonzerwa na Sauramba na Makumbe.
Asiva Sauramba vaudza Studio 7 kuti havana chavanoziva nezvenyaya iyi. Hatina kukwanisa kubatsa vamakumbe avo vanga vasingadavire nhare mbozha yavo. Mutauri wemapurisa mumashonaland west vaIan Kowera vati vanga vasati vaziviswa nezvekufa kwavachera chera vachiti nyaya dzekuridzirana pfuti nekurovana dzainge dzave mumatare nekudaro havana chekutaura. Nyaya yekuti purazi reCitrus nderani yave nenguva ichinetsa mumatare edzimhosva. Asi vachiyangwa vati vakapiwa purazi iri zviri pamutemo muna 2002 vachiti vanoda kuvaka dzimba. Asi kusvika pari zvino havasati vapiwa tsamba idzi dzakapa kuti vaendese makurukota ezvematunhu nekurima uye kanzuro yechinhoi kumatare vachiti vari kunonoka kuvapa matsamba ekutanga basa ravakanyorera kuti vapiwe muna 2016. Purazi iri rakakura mahekta zviuru zvitatu nemazana mana nemakumi manomwe nemanomwe kana kuti 3447 hectares. Ndakamirira Studio 7 muchinhoi, ndini Nunurai Jena.
Apo kuverengwa kwemavhoti mumatunhu matanhatu asara kuri kuenderera mberi. Vaimbo vemutevedzeri wemutungamiri wenyika yeAmerica vaJoe Biden vari pamberi zvishoma pemutungamiri weAmerica vaDonald Trump. VaBiden vaudza vatore venhau kuti vari kukunda musarudzo iyi mushure mekutungamira kwavaita mukuverengwa kwemavhoti mudunhu rePennsylvania.
We don't have a final declaration of victory yet, but the numbers tell us it's clear. Tell us a clear and convincing story. We're going to win this race. Just look at what has happened since yesterday. 24 hours, we were behind in Georgia. Now we're ahead, and we're going to win that state. 24 hours ago, we were behind in Pennsylvania, and we are going to win Pennsylvania. And now we're ahead, but we're winning in Arizona, winning in Nevada. In fact, our lead just doubled in Nevada. We're on track to over 300 electoral votes, electoral college votes. And look at the national numbers. We're going to win this race with a clear majority of the nation behind us.
VaBiden vakakunda mudunhu rePennsylvania chete, iro rine zvigaro makumi maviri zveElectoral College, vanobva vatora chigaro chemutungamiri wenyika. VaTrump, avo vari kuti mutambo uchiripo kuti vakunde, vanofanirwawo kukunda muPennsylvania pamwe nematunhu anoti Arizona, North Carolina, Georgia neNevada. Asi vaTrump vakatozivisa kuti vari kupikisa zvabuda musarudzo dzemumatunhu mana vachiti dzakabiridzirwa.
If you count the legal votes, I easily win. If you count the illegal votes, they can try to steal the election from us. If you count the votes that came in late, we're looking at them very strongly, but a lot of votes came in late. I've already decisively won many critical states, including massive victories in Florida, Iowa, Indiana, Ohio. To name just a few, we won these and many other victories despite historic election interference from big media, big money, and big tech. As everybody saw, we won by historic numbers. And the pollsters got it knowingly wrong. They got it knowingly wrong.
Kuti tinzwisise mafambiro ari kuita zvinhu mukuverengwa kwemavhoti muAmerica, tabata vanoita zvematongerwo enyika uye vachigara muPhiladelphia kuPennsylvania vaNick Mada.
Sarudzo iriko kuno kuPennsylvania yakakosha zvakanyanya kuna vaBiden, nekuti vaBiden vakangobata Pennsylvania vanenge vatokunda sarudzo. Zvisina dambudziko and vanenge vatogara paposi nekuti is the president elect wenyika ye United States of America.
Ko kuna va Trump sarudzo yakakoshawo zvakadi?
Kuna va Trump yakakosha zvakanyanya. Kukosha kwacho kwakatonyanyisisa kubva pana va Biden. Nekuti Pennsylvania vanofana kuti vatoiwina chet kuti kuti vadzokere paposini yavo yavainayo. Uye mamwe ma states ese asara vanofanira zvekuwina. Vakasahwina vanenge vatokurirwa na va Biden. Saka yakakoshesesa zvakanyanya kuna va Trump.
Muri kureva here kuti izvo vaBiden vakatora Pennsylvania vatodarika tambo yekupinda muWhite House?
Yes, vanenge vatosvika pared line nekuti tinenge tichida 270, saka indezvipa 253 tinenge tatogara zvakanaka chaizvo chaizvo, saka vanenge vatopinda.
Toti pashaya akunda zvine mutsindo mudunhu renyu rePennsylvania, zvinhu zvinofambiswa sei?
Kazhinji, I think vanoti 0.5% vanokwanisa kuti panoverengwa mavhoti. But mutemo uyu ndinouona uchinyanya kunge uripo tisati tapindana netsekwende dza2020 dzeCOVID-19. Zvinova zvanonotsa kubudisa maresults edu ekuno kuPennsylvania. Saka izvozvo vanokwanisa kunge vachiona kuti even kana mavhoti acho akatiderere pa 0.5 according to the numbers, vanokwanisa here kuti vapinde mukuita marecounts avanenge vachiti anofanira kunge achiitwa. Because anenge achiitwa a physical recount, unlike before kuti anenge ari mamachines anenge achiita recount. Saka pakatiome ipapo.
Muri kureva here kuti izvo pakava nemutsaukano pakati pevaviri ava nemavhoti anoita 0.5, mavhoti ose anenge overengwa ese muPennsylvania, manganyatsojekesa here ipapo?
Ipapo panokwanisa kunge pachiti nesei akavhotewa musi wekuvhota electronically kind of anenge akaiti nyorekei kwaita. But mail in ballots ayo aita historical muPennsylvania, aona Pennsylvania ine vanhu vakawanda vaita kuti vavhote gore rino, zvinokwanisa kutora futi imwe longer time than yatatora izvozvi because achaverengwa one by one foot.
Iwo mavhoti ekushandisa posho aya akakosha zvakadii kuna vaBiden titarisowo nekuna vaTrump?
Ndinoona kuti iwayaya ndipo pane muzongozongo wenyaya yacho yese, nekuti maonero ataita nevamwe vese munyika ino ndeyekuti vanhu vakawandisisa vakaita mail in ballots vanhu vakamira na Joe Biden. Pavakangopiwa mukana ndo vanhu vakatanga kumhanya, ende vanhu vekune rimwe bato kutaura Republican vanga vari kuita kind of yatoti strike kuti vanga vasingadita mail in. Saka ndokusaka tichiona manumbers emademocrats ava Biden ari kukwira zvakanyanya nekuverengwa kuri kuitwa mavhoti, and ndokusaka vaBiden vachitaura kuti ngatidzikamei nekuti tiri kuzohwina, nekuti vari kuzviona kuti ndo pane simba ravo rese ipapo.
Imi semugari wemuPennsylvania munoona sarudzo yemudunhu renyu iyi ichipera sei?
Ini semugari wemuno muPennsylvania ndinofamba mudunhu rino zvakanyanya, ende ndinofamba mumatunhu ese, matunhu ari pasi, matunhu ari pakati nepakati, matunhu ari pamusoro-soro. Ndakazvigara ndazviona kuti vanhu vakamira navaBiden. Saka inini maonero angu ndeyekuti vaBiden vanohwina Pennsylvania zvisina dambudziko.
Imi kana muchitizvo makaona kuti vanhu vanomira navaBiden, asi tiri kuona kuti pamakwikwi aya achiri kuenderera mberi uyezve hapana atadaidzirwa kuti akunda.
Yes, izvozvo ndizvo zvechokwadi but ndo zvatiri kuona zviri kuratidza manhamba ava Biden achikwirira kupfuura ava Trump nekuti manhamba akatanga kukwira ava Trump anga ari evanhu vakavhota musi wa 3 November but pakatanga kupinda mamail in ballot ndo patakaona vaBiden vachitanga kukwira vachizopfuura vaTrump pari zvino saka ipapo ndo panondipa statistics dzangu dzekuti vanhu vakati wandei varakidza nepercentage yavapo izvozvi vakamira navaBiden
avo vanga vari vaNick Mada chizvarwa cheZimbabwe uye vari murongi wemisangano mudunhu reNorth America mubato reMDC Alliance vachitaura vari parunhare vari kuPhiladelphia mudunhu rePennsylvania kuno kuAmerica. Yasvika nguva yekuti timbonzwa zvaitika kune dzimwe nyika. Yasvika nguva yekuti tichienda kuchirongwa chinotarisa zvakadzama zvinosangana nevanhukadzi muupenyu hwavo.
Chingamidzai nemufaro vateereri muchirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington. Nhasi taita rombo rakanaka tine hurukuro naamai Mwadana Mwalua vanogara ivo kuPennsylvania uye vanova mumwe wemadzimai vari kutarisira kunge vachivhota musarudzo dzemuno muAmerica dziri kuitwa idzo nemusi wechipiri svondo rinouya. Tinokuchingamidzai nemufaro pano pachirongwa chedu amai Mwalua.
Makadii vateereri?
Mungatitsananguriro kuti imi tinoona kuti mati muchange muri kuvhota svondo rinouya zvii zvamuchatarisa pamunhu wamunenge muri kuvhotera?
Ndiri kunyanyotarisira kuti ndikuda munhu anobatanidza vanhu nekuti vanhu vakatsamwa nenyaya dziri kuitika usasununguka pakuvhota nekungosawirirana kurimo munyika. Saka ndanga ndichifunga kuti dai ndikazonyatsotarisisa ndiona munhu ari kuda kubatanidza vanhu ane urongwa hunoita kuti utano hwevanhu huenderere pamberi uyezve achagadzirisa chirwere ichi chanetsa checovid-19.
Tichitarisa icho chirwere checovid-19, mungati mapato maviri aya emadhemokrati nemarepublican semaonero enyu abata sei nyaya iyo yechirwere ichi?
Ndiri kuona kunge marepublicans havasi kunyatsochitora kukosha kwacho kwachakaita neutachiwana hwacho hunobatira zvakanyanya-nyanya. Vari kunyatsochitarisira pasi asi icho chine simba. Saka ndiri kuona kunge vanhu vemadhemokrats vari kuchitora sekutorwa chwachinofanira kuita kuti chinhu chinotapukira chinoda kugadziriswa chinoda kuti vanhu vapfeke iwo hatinotimwa mamasks, maface covering anoita kuti tisakosorerane kana kutaurirana. Nekuti vanhu vagare vakapasanuka vachiteerera mutemo kuitira kuti utachiwana hwacho husabata zvakanyanya kune vanhu.
Tinoona vazhinji vanotaura ivo nyaya yerusarura kuti ndo imwe iri kunetsa nenyaya yeava kuti yevapoteri kana kuti vanobva kune dzimwe nyika. Imi muri kuona sei pamuchaenda kunovhota? Muchange makatarisa zvimwe zvakaita sei, zvakamira sei?
Ndichange ndakatarisisawo munhu anodawo kuti vanhu vapoteri vabatwe zvakanaka vachipuhwa kurudziro yavo zviri pamutemo noti kudzvinyirirwa kuti vasakwanise kuti vapinde kana vachibvumirwa nepamutemo.
Tombotarisa kuti imo muno muAmerica pane zvimwe zvinetswa zvakawanda zviri kunzi nevamwe vachange vari kuda kuti zvigadziriswe. Pane here imi semudzimai zvamungada kuona kuti dai izvi zvagadziriswa? Uyezve tinotarisa kuti pane mudzimai akawanikwa achidomwa kuti ave mutevedzeri womumwe weavo vari kukwikwidza vaJoe Biden. Izvi makazvitambira sei?
Ndinanzwa kufara chose kuti munhu wemudzimai ndiye achaita vice president kana vakabudirira. Zvinokurudzira, zvinoita kuti vana vedu vasikana vave netariso yamangwana kuti hapana chinokuita kuti usasvike paofisi pamusoro kana uchida. Uyezve chinhu chinonyanya kundirwadza ndechekuti dai vanhu vese vachikwanisa kuwana healthcare, ndinoda kuti munhu wese akwanise kuva kuti healthcare ive iri right not privilege, kuti munhu wese akwanise kurapwa paanokwanisa. Ndofunga ndozvinonyanya kuita kuti tirware nekuti tinozoenda taakunofa taakurwarisisa, saka hatikwanise kurapika kana covid ikakubata haukwazokwanisa kurapika nenguva nekuti unenge uchirwara kare.
Tombotarisa zvimwewo imi semadzi madzimai muri kukwezvera vamwe here vanobva kuZimbabwe kuti munobatana muchinovhota?
Tiri kushandisa maWhatsApp matext messages tichiti vasikana handei kunovhota, handei kunovhota, souls to the polls, handei kunovhota, vachitaura kuti aya vasikana tiri mugwara ngativhotei tivandutse zvinhu.
Vazhinji vamwe vari kuti ivo vari kutarisa kuti musi wechipiri uyu muchabuda vanhu vakawanda. Imi makagadzirira sei tichiona kuti inguva yeCOVID-19 parizvino pamuchaenda kunovhota?
Ndakagadzirira kaplastic kangu kane maface covering angu kane mahand sanitizer, plus ndichamukira kuti ndikwanise kubata mutsetsi ndive ndiri mumwanhu wokwanisa kusvika kana kuma5 AM chaimamba kwete.
Imi mwoyo wenyu uri kuona kunge zvichabuda sei?
Ndezvakaitika mugore ra1916 nocomment.
Bati Mwari vachativandudza. Aiwa, nguva yedu ndiyo yaita shanje. Tinokutendai kunge manga muinesu pano pachirongwa chedu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Muhlanganya uye ndiri muWashington.
Tinotenda Marvelous nechirongwa chavati panhasi. Ngatisanganei zvakare nemugovera svondo rinouya. Iko zvino tochipinda mune chimwe chirongwa chinobata nyaya dzinoitika muupenyu hwedu, our lives.
Gamuchira nemufaro muchirongwa chedu upenyu hwedu, umwe tinotarisa vatinosangana nazvo muupenyu. Anokuunzirai chirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemiri weStudio 7 ndiri muWashington DC. Nhasi tiri kutarisa matambudziko akatarisana nevarairidzi pamusoro pekuramwa kwavari kuita mabasa uye matano anonzi ave kutorwa nehurumende ekuti vasiri kuenda kumabasa vange vachinyorwa mazita avo vachizotorerwa matano pashure. Asi hurumende iri kuti iri kugadzirisa matambudziko evarairidzi kuburikidza nemari dzemihoro dziri kunzi dzakawedzerwa kusvika pa18,000 Zimbabwe dollars, iyo yakaziviswa negurukota rezvevashandi vaPaul Mavima vachitaura vari mudare reparamende nemusi wechina. Kuti tinzwe pamire varairidzi panyaya iyi, tabata munyori mukuru wesangano reProgressive Teachers Union of Zimbabwe PTUZ vaRaymond Majongwe. Tinogamuchirai nemufaro muchirongwa chedu vaMajongwe.
Aiwa, tinoti makadi vaJonga nevateereri vari kuteerera iye zvino.
VaMajongwe, mungatiudza kuti makatambira sei dano rakaziviswa nehurumende rekuti varairidzi vasiri kuenda kumabasa vange vachinyorwa mazita pasi vachizotorerwa matano?
Chikuru ndechekuti ngazvibude pachena kuti varairidzi vari kutadziswa kuenda kubasa nehurumende, kwete kuita sekutaura sekuti varairidzi vari kutadza kuenda nekuda kwavo. Zvatagara tichingotaura kuti haiwa mwoyo unoda asi homwe iri kuramba, nekuti tikadzimara tabuda ipapo taitaburisa pachena kuti kutadza kuenda kwevarairidzi kuenda kubasa hakusi kuti strike, asi kuti pachirungu inonzi incapacitation, kuti hatina zvikwanisiro zvokuti tiende kubasa. Zvakafanira kuti wonditienda kuhange unotakura marasha. Ndokuudza kuti handina mari yekuti ndisvike kana pachegutu, mari yavandipa yoperera munotoni. Wonditi ini ndakutienda kuhwange nekuti ndiita kuti enda kuhwange. Toti pei yamatipa kana mari yamatipa inoperera pana manyama, saka hatisi kuwanisa kuenda kuhwange. Wondiledza kubasa kuti ndiudawo ndichaja kuti ndakakutienda kuhwange ukaramba. Risiti yebhazi ndinayo inoperera pachegutu apa, inoperera panotoni. Risiti yechikafu chavandipa ndikangosvika panotoni handichatogoni kana kutenga half bread. Saka kuti vandiende kuhwange kunoitei?
Saka matambira sei danho iroro rehurumende sesangano rePTUZ?
Chokwadi ndechekuti hurumende iri kuda kushandisa zvese zvainogona zvekutyisidzira, zvechimhukutira, zvechigorira, zvekuda kuti vanhu vanzi ngavadzokere kubasa. Asi chiripo kandechekuti nyango kandityisidzira kutienda kuhwange, ndichikutaura kuti mari yaunondipa inoperera panotoni. Nyango vati uchanyora zita kana ukanyora zita racho kana padombo kana pamusoro peguva, hapana chawaita nepamusoro pekuti pawanyora zita hapana basa. Tikukutaura kuti mari yauri kutipa haisviki kwauda kuti tiende. Gadzirisa pati kuti tiye pemari apa uona kuti hatiendere kwauda kuti tiende.
Matanho apa hamuchatorawo pamusoro penyaya iyoyi?
Chiripo ndechekuti kune matare, matare anotonga nyaya, ende kana vachinge vatora danho rekuti varikuda kudzinga vanhu vedu tichaendawo kumatare. Nekuti chiripo ndechekuti takuda kuti dare ripruve kuti kana iwe ukandipa mari isingakwani Nekuti pano zipachirungu pano torine mapresidents. Kuti ukanga waita chinhu chekuti mushandi wako watadza kumupa zvinoita kuti a deliver the outcomes dzinodiwa. Unomudzinga pabasa here nekuti ari kutaura kuti ndigadzirisire wako. Nekuti murairidzi ari kungotaura kuti nditewo kuti ndikwanise kuendesa mwana wangu kuchikoro. Nditewo kuti ndikwanise kuti pandinodzidzisa pacho mwana wangu adzidze. Nditewo kuti ndikwanise kutenga zvekupfeka chekudya nekuti ndikwanise kurenda ndikwazobhadhara magetsi ari kukwira every day. Zina rai kukwira, peturu yakwira, zvese zviri kudhura. Moti imimi ticha yatakupa iyo ndiyo nekuti isu vari kutonga nyika titakarwa hondo. Hondo yepairwi handiyairwa tichiona tichiziva kuti tiri kusunungurwa kubva kuvadzvanyiriri. Saka ndozviripoka tabvisa vadzvanyiriri toreplace here vadzvanyiriri vechichena nevadzvanyiriri vechitema. Ngavateerere zvitemo zvatiri kutaura Zimbabwe ndeyedu tese.
Makamira papi paiyo ofa yaiswa nehurumende $18,000?
Tagara tinotaura nyaya iyi kuti hurumende ngaisataure nevanhu vanovhima ichida kutaura nenyaya yevanhu vanoraura hove. Kana ichida kudhira nevanhu vanoraura hove, ngaidedze vanoraura hove yotaura navo. Nekuti chiri pachena izvino ndechekuti hurumende iri kunegosheta nevanhu vasiri varayiridzi. Ngavataure nesu nevarayiridzi vese tigadzirise problemu iri kuedyukeshen.
Aiwa, tinotenda zvikuru vamajongwe. Manga makateerera kumunyori mukuru wesangano reProgressive Teachers Union of Zimbabwe kana kuti PTUZ vaRaymond Majongwe muchirongwa chedu upenyu hwedu, umwe tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokuonekai ndini wenyu Jonga Kandemiri weStudio 7 ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri.
Makateerera kuStudio 7 tiri kutefenyura tiri pamuzinda weVoice of America uri muWashington DC. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7 p.m. pamasaisai anoti 909 a.m. 4930-6175 ne 7255 kilohertz pa shortwave mazuva ose. Munokwanisawo kunzwa Studio 7 na 6 a.m. muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 a.m. 4930-13860 ne 15460 pa shortwave. Kana muchida kunzwa chirongwa chelive talk tibatei pamasaisai anoti 13860 15460 909 am kana 4930 kilohertz.
Vatereri veStudio 7 vanotibata pamasaisai esatellite. Tine chiziviso chakakosha. Tinoda kuuzivisai kuti VOA Africa muZimbabwe yave nemasaisai matsva anoti SES 5K U band ne C band transponders. Kana muchida kunzwa zvizere, endai pa website yedu ye www.voashona.com kana pa Facebook page yedu ye VOA Shona.
Sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa misoro yenhau dzedu dzanhasi. Mutungamiri weMDC Alliance vaNelson Chamisa vanotaura parufu rwenhengo yebato ravo vaKennedy Dina. Mumwe murume akarohwa zvakaipisisa papurazi raPhilip Chiyangwa. Mumwe murume akarohwa zvakaipisisa papurazi raPhilip Chiyangwa nemusi wechina ashaya nhasi muchinoi. America haisati yazivisa kunda musarudzo yemutungamiri wenyika pakati pavaDonald Trump navaJoe Biden. Tabva tasvika kumagume echirongwa chedu chanhasi, ivai nesu zvakare mangwana. Kune avo vasina kunzwa chirongwa chedu chanhasi, munokwanisa kunzwa nhau dzedu pa www.voashona.com. Ini ndini Ray Choto, ndiri muWashington DC, ndichiti murare zvakanaka vateereri.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.